manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 29 2021 makatirira ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization royambira kuti mhando itsva yechirwere cheCOVID-19 yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekutsvira mumba muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Health Organization rayambira kuti mhando itsva yechirwere cheCOVID-19 iyo pararira zvakanyanya yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Mhando yeCOVID-19 iyi yatove munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, Britain, Canada, Hong Kong, Australia, Israel nedzimwe. Mhando iyi yapa kuti nyika dzakawanda dzirambidze vashanyi kubva kuZimbabwe, South Africa nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiri kuongorora kuona kuti nhomba dziripo dzingashanda here kudzivirira mhando itsva iyi. Asi imwe kambani inogadzira nhomba yeModerna inoti mukutanga kwegore rinouya inenge yava ine nhomba yekurapa Omicron. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association, Dr. Enoch Maida, tikatanga nekuvabvunza kuti sei chirwere cheCOVID-19 chichiuya nemhando dzakasiyana siyana.
Tinotenda nomubvunzo wenyu, muchaona kuti tachiona wemhando yevirus utachiona wakazikanwa kubva kare kuti kana ukati gare gare hunoshanduka pamamiriro aho, uye zvinoita kuti kurapika kweutachiona hwemhando yevirus kusava nyore. Ndosaka muchizoona paine kurudziro yokuti regai muviri ubatsirike kuti uite masoja anokwanisa kurwisana noutachiona hwevirus.
Saka poitwa sei Dr. Maida kudzivirira kupararira kwechirwere chacho?
Kazhinji kazhinji muchaona kuti utachiona hunoda kuti vanhu vabaiwe nhomba kana kuti vaccine inoita kuti muviri ubatsirike kuti ugadzire masoja anenge akanangana noutachiona hwevirus ihwohwo. Ndokuti kazhinji vanhu vakwanise kurapika zvizere. Mapiritsi angavapo hongu, asi kazhinji kazhinji vanhu vakawana nhomba dzinoenderana noutachiona hwevirus ihwohwo hunenge huchida kurapika zvinobatsira zvikuru. Izvozvo ndo zvinoita kuti muone kuti nyangwe vana vachizvarwa vachikura zviya vachi vadiki vanobayiwa nhomba dzakasiyana siyana dzinenge dzichienderana nezera ravo.
Chinangwa chinenge chiri cheyapa
kuitira kuti vakwanise kubatsirika kuti vawane masoja emuviri anenge achinangana neutachiona hwemavhairasi akasiyana anokonzera zvirwere zvakasiyana siyana. Izvi ndizvo zvinoenderanawo nyangwe neCOVID-19 ivhairasi inenge iriko, asi muchaona kuti inoshanduka pamamiriro ayo. Ndosaka muchiona kuti tinenge kunenge kuchipiwa mazita akasiyana siyana. Yamboya ichinzi Beta, yamboya ichinzi Delta, yamboya ichipiwa zita ripi. Iko zvino tava nekamhando kari kutarisirwa kanonzi Omicron keutachiona ihwohwo hweCOVID-19. Vamwe vanokati ka B11529, asi ka utachiona hwakaonekwa, hwakatanga kuonekwa paBotswana, hwaonekwa muSouth Africa, hwatekeshera. munana Gauteng province ku South Africa iko vachiona kuti akamhando akake utachiona we COVID-19 virus tutachiona kunenge kunokurumidza kuti pararirei kudarikidza dzimwe mhando dzadarika uye unokwanisa kukonzera kurwara kwakati simbei.
Asi pane ruzivo here rwakanyatsokwana kuti kamhando aka kanga kwanise kurapika sei kana kuti kudzivirirwa sei?
Vanhu vachiri kuita tsvakurudzo kuti vanyatse kuona mamiriro eutachiona ihwohwo hwemhando iyoyi uye kuona kuti hunganyanya kukonzera kurwara kwakadii pamunhu kana akabatwa nahwo. Asi muchaona kuti kurudziro inenge ingoripo ndiyoyo yokuti vanhu ngavabayiwe nhomba, vanhu ngavavhaksinetwe kuti vabatsirike kuti vawane kudziviririka nyangwe pamhando dzakasiyana-siyana dzemavhairasi dzinenge dzichiuya saidzodzi.
Vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Vagari vemumasvingo varugara vakabatira hana maoko mushure mekunge vari kudzidzira urayiridzi makumi masere nemumwe vabatwa nechirwere cheCOVID-19 nemusi wemugovera mudhorobha iri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha weHillside, amai Jesse Mungu, vanoti vari kutya zvikuru sezvo vachigara nevana vanodzidza pachikoro ichi.
Saka ini ndiri kuti semugari dai vahurumende yakurumidza kuona zvekuita kwekugadzirisa kuti chirwere ichi chisapararira, nekuti izvozvi zvinhu tiri kuona kuti vanhu vese vapanika nenyaya yekuti hatisi kuziva kuti vana ava vabatwa vatesta positive haisiyo here new variant, uye toda kuziva kuti hurumende iri kuti chii nenyaya yemabhodha. Izvozvi vikira pera iyi takanzwa kuti kune vakatiza muquarantine.
Mukuru wechikoro chemasvingo teachers college vaBenson Mutambudzi varamba kutaura nevatori venhau nezvedambudziko iri vachiti bazi rezveutano ndiro chete rinokwanisa kutaura nyaya yacho, asi sachigaro wesangano rinozvimirira roga rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommittee working group on health masvingo, amai entrance takaedza vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba sekuti vanhu vari panze vasapinde pachikoro ichi uye vari mukati vasabuda chisangana neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Zvinoti pakusiyano kuti vazhinji vevanhu vanobva pamasvingo teachers college vamwe vanobva mudzimba kungange vashandi vacho havagaripo vane vachishanda vachibva mumarokesheni emumasvingo ebhei. Tinoreva kuti panotoda kutogwa temo wakasimba kutarisa vaya vanobva kumba kutoti vatestiwe kuti havana here, uye kuona kuti ivavo varimo vagara mukwarandaini.
Nekuti masvingo sezvairi inzvimbo inosangana vanhu vakawanda vanobva Joni vanobva kupika, zvingatopa kuti masvingo izova red spot yakasimba.
Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 task force masvingo varogers irime vati uwandu hwevabatwa nechirwere ichi unogona kukwira nhasi sezvo kuri kuitwa vheneko yevamwe vadzidzi vadzidzisi nevashandi vepachikoro apa.
Dambudziko remacases eCOVID-19 muprovinsi yeDemasvingo riri kuratidza kuti raakutanga zvekusimuka. Izvozvizvi tiri kuona pamasvingo teachers college tine vana vanosvika iwo 81 vakaita positive Friday neSaturday. Matesti achiri kuenderera mberi, nhamba iyoyi inogona kukwira kupfuura ipapo. Dambudziko irori raraita kuti tione tese kuti COVID-19 tichinayo mukati menyika.
Vairi mai vati hurumende haisati yazivisa kuti mhando yeCOVID-19 iri pachikoro ichi ndeipi sezvo vakamirira kuudzwa nana mazvikokota vari kuHarare vari kuita ongororo pari zvino. Vamwe vagari vakaita savaHardlife Tangai vanoti hurumende inofanira kuona kuti nzvimbo dzekutandarira dzeveruzhinji kunyanya mabhawa dzambovharwa sezvo vana vazhinji vezvikoro zvepamusoro vachishanyira nzvimbo idzi munguva dzekupera kwesvondo kundotsvaga mafaro.
Vana vazhinji vacho vamwe vanouya kumabhawa kwatizvitandarira, mabhawa hatisi kusikirimiwa vatingopinda tingopinda mumba, saka zvinototyisa zvichakonzera kuti korona zvari mumasvingo mose nemumalokesheni, nekuti vamwe vacho ipapapa vakati kuti hazvindi vana veGreat Zimbabwe ende hapana akomodhesheni nekuti vanhu vakomodhedzwa vari panzvimbo wani, saka zvinotityisa isu. Taitarisira kuti hurumende dai yambovhara mabhawa wozovhurawo kana zvinhu zvisinge zvanaka.
Vamwe vagari vanoti dai hurumende yambovhara zvikoro vana vachidzidza pamadande mutande. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika, zvichisiya vakafa kubva pachatanga vachiri zviuru zvina nemazana manomwe nevashanu 4705. Vanhu makumi mana vakabatwa nechirwere ichi, zvasiyawo vabatwa nechirwere chibva zvachatanga kupararira vave zviuru zana nemakumi matatu nematatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete. Vanhu vabayiwa nhomba kekutanga munyika vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nemakumi matatu nevaviri 3,770,032. Vabayiwa nhomba yepiri vari mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe ane vanomwe nemazana masere nevasere 2,997,808. Hurumende inoti ine urongo hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwazviita. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Bato MDC Alliance rinoti mapurisa kubiriri kuchimanimani mudunhu reManicaland arambidza kuitwa kwemusangano weutungamiri webato iri mudunhu diki kana kuti district executive muward 17 achipa zvikonzero zvisina kujeka. Mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti musangano uyu wanga usingadi mvumo yemapurisa kana kusungira kuti bato ravo ritangira vazivisa, sezvo wanga usiri musangano wanga uchitirwa pajekerere asi kuti pamusha pevanhu. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuchimanimani kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa kana kupirwa nezvenyaya iyi. Vasiziva vaudza havo Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zviitiko zvakadai zvinoratidza kuti hurumende haisi kuda kuti bato reMDC Alliance riite misangano yaro, sezvo iri kutya kubviswa pachigaro musarudzo neMDC Alliance.
Danu yasedza mapurisa kuti amise musangano wedu wanga uchiitwa ine private residence. Patanga tine madhidha zvedu ari about 20 vachiita musangano wedistrict executive kubiriri kuManicaland tichionesana mafambiro atinoita semusangano. Saka ndodambudziko ratiri kusangana naro.
Manga makapiwa mvumo here nemapurisa yekuti munge muchiita musangano iwoyu?
Musangano wekudzimba hauni clearance from the police nekuti mutemo uri very clear, law and order maintenance iri clear pakuti misangano inopikwa ndeipi. Misangano inoitwa pajekerere yatinoti mapublic space ndo misangano inofanira kubhukwa, asi vanhu vanobvumidzwa kuti vaite misangano muzimba.
Pane vasungwa here pachiitiko ichi?
Parezvino mapurisa anga achitaura nedistrict leadership yavaendana questioning, but hapana munhu wanga achinzi atosungwa. Ndo ripoti yatinayo kuno kukunishwa.
Imi sebato maona sei chiitiko ichi uye chinosiya papi kushanda kwenyu sebato munyika?
Munyika muno ndo nyatachitaura kuti MDC kuzanupf ibato rakatobhanwa nekuti havadi kuti vanhu tiite musangano wedza misangano muhombe kana musangano mudiki, nekuti zanupf iri kuona kuti vanhu veMDC Alliance iri kutungamirwa navachamisa vakaramba vachiita musangano. Munogona kuita problem panyaya yekuti varamba vakabatirira pachigaro chehurumende, asi isinoenda mberi nemisangano yedu nekuti MDC ipolitical party yakarejista iri pamutemo, haise bandi political organization.
Mutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 muHarare. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency kana kuti ZIDA vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekutsvira mumba muHarare. VaMunatsi vanonzi vatsvira mumba mu9th floor pana 5th street naJosiah Tongogara Avenue muHarare. Mapurisa anoti achiri kuferefeta chakonzera moto uyu, uyo wanzi watanga nenguva dza4 mangwanani. VaMunatsi vakamboshandira banga reBank ABC. Mumashoko kuvatori venhau, sangano Northfields Owners Association rinoti vamwe vagari vadaidza motokari dzekudzima moto dzefire brigade, asi hapana zvadzakwanisa kuita kubatsira vamunatsi kunze kwekungoona kuti moto uyu haupararire kune dzimwe dzimba. Vamwe madzimai emudunhu reMashonaland West aishungurudzwa nevarume mudzimba akawana rubatsiro rwekudzikamisa pfungwa kana kuti counseling pamwe nemari dzekuvamba mabasa ekuzvishandira nemaoko. Madzimai aya anoti upenyu hwavo hwashanduka kubva zvavakatanga kuzviitira mabasa avo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya ave kusvika makumi matanhatu ari kupfuya huku dzekutengesa mazai pasi pechirongwa chinotsigirwa nesangano rakazvimirira reFamily AIDS Caring Trust kana kuti FACT, rinoshandawo neNational AIDS Council kana kuti NAC pasi pechirongwa chinonzi Safe Place. Mumwe mudzimai wekuNorton, amai Chenai Chipuriro, ava vairohwa nemurume wavo pose paiuya akadhakwa kumba, vanoti upenyu hwavo hwashanduka zvakanyanya kubva zvavatanga kuchengeta huku dzemazai ayo vanotengesa vachiwana mari yekutenga zvekudya izvo vaigaronetsana nemurume wavo. Mumwe wemudzimai ari kuchengeta nekutengesa huku ndiamai Irene Gweshe, vanoti vave kukwanisa kuriritira mhuri yavo.
Chirongwa chindakachifarira zvisingaiti nekuda kwokuti maproblems anga achinya kutiwandira ndeyekuti iwo mukadzisi tesingashandi baba ndo vanenge vachidawo basa, saka pavanongozouya nemari chete vakutaura kuti ndakuda kuti tinotisauti chichi zvese vaibva vatanga kutopopota hondo yototanga.
Amai Chupikai Chiwashira vanotiwo vainge vave nechirwere chemoyo kana kuti BP nekuda kwekushungurudzwa vanoti
hai zvine zvinhu zvese zvakati nani zvaanani nokutoti ndotoona kutoti kurwara kwacho kwatodzikira ndakuswera nichiwana zvokuita. Baba vavo vakauyawo vanotosvika vachitoonawo kuti huku dzacho dzatoswera sei dzadii dzadii havachachazve zvokuti ukasvika mune chingopopotedzana.
Mukuru weFACT mudunhu reMashonaland West amai Virginia Chausa vanoti Safe Place chirongwa chinosangana madzimai nevanasikana vachikurukura matambudziko avanosangana nawo mudzimba.
Iproject yeSafe Space, Safe Space inongoreva kuti nzvimbo yakasunungoka, nzvimbo isina mhirizhonga yatinoshanda nemadzimai nevasikana kudzivirira kudzikisira dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Amai Tausa vanoti sangano ravo rakaona kuti kubatsira madzimai nemashoko chete pasina chekubata hakuna zvakunobatsira.
Saka takaona kuti program iyi kunowanikwa zvinhu zvakawanda, counseling yokuti kana ndave ndine dambudziko rangu ndinobatsirwa, asi kana ndabatsirwa nedambudziko rangu nevamwe vatakatrena tinobva tachiwana futi zvekuita. Vamwe vari kuita zvehuku, vamwe vari kuita zvemazai zvakasiyana siyana, kumareserva vamwe vari kutoita zvembudzi nenguruve.
Chirongwa ichi chakatanga nehuku zana nemakumi mashanu dzakapiwa madzimai gumi nevashanu avo vakadzichengeta ndokuwanda kusvika pamazana manomwe nemakumi mashanu. Vakapawo mamwe madzimai gumi nevashanu hukuzana nemakumi mashanu kuti vatangewo bhizinisi ravo. Izvi ndizvo zvinoitika nguva dzose zvopakuti madzimai akawanda awane chouviri. Amai Tausa vanoti madzimai akashungurudzwa chete ndiwo anopinda muchirongwa ichi. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Ko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzedare reparamende muAmerica dzakatarisana nebasa rakawanda rinofanira kuitwa mukupera kwegore. Izvi zvinosanganisira budget remari inosvika matrilioni maviri rakaparurwa nebato remaDemocrats, asi pasina kunyatsowirirana kuti ritambirwe. Mari iyi yakanangana nezvinhu zvakaita seutano, kubatsira mhuri uye kushanduka kwemamiriro ekunze. Rimwe dambudziko rakatarisana neCongress nderemari inoshandiswa nehurumende, sezvo chibvumirano chenguva pfupi chakaitwa muna Gunyana chosvika kwamvura yacheka makumbo musi wa3 zvita. mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanhu vakaremara muSouth Africa vane muviri usingakure vari kuchema chema kuti zvivakwa zvemunyika iyi hazvina kugadzirwa zvichitarisawo matambudziko avakatarisana navo zvekuti kuti vapinde mune mamwe mahofisi zvinonetsa zvikuru. Rimwe sangano riri kubatsira vanhu ava rinonzi Little People South Africa rinoti kuwanawo kana nyanzvi munyaya dzezveutano dzinobatsira vanhu ava zvinonetsa zvikuru kumaruwa, zvinoguma zvopa kuti vakawanda vaende kunotsvaga rubatsiro kuJohannesburg neCape Town. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chegoma mutezo huri kuramba huchikwira zvakanyanya munyika, zvinonzi zviri kukonzerwawo nezvirwere zvemwoyo kana kuti blood pressure uye chirwere cheshuga. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million pasi rose vane chirwere chemwoyo chinogona kuti vagume vaoma mutezo. Pavanhu ava panawo vaObert Murwira vanobva kwanyashanu kubuhera. VaMurwira avo vari kugara nemwana wavo muHarare kuSouthly Park.
Ndakarohwa neBP in 1981 ndikaiswa muHarare mundakafa. Kazumuka nayo 92 ndachipanda rohwa neshuga. BP inokwezva shuga handibvanda rohwa neshuga. Mahospital tambudzika kuzosvika 94 ndichipinda retaiswa. Apo inda ndatovaka kamba kangu pamusha. Kuzoti 2018 ndichipanda rohwa nestroke. Muna April kubva 2018 April nanhasi zvingo kushika nayo stroke. Zvino zvese izvi yanga yakutondiita maronda, yanga yakutoita mop. Saka ndiri kungoshupika. Stroke yakandirova 2 times, yakatanga kurova musana ichibva yazorova rute rwese kubva kumusoro kudai.
Nyanzvi munyaya dzezvemitezo vaHelcas Mbiru Chourombo vanoti kuoma kwemitezo kunokonzerwa netsinga dzinenge dzabvarukira muhuropi.
Munhu paanoita stroke, mitezo yake inooma, kwete kuti mitezo yacho ndoinenge yakanganisika. Uropi hwake ndounenge hwakuvadziwa nestroke. Saka kunyange achida kufambisa mutezo, mitezo inoramba kufamba nekuti uropi kunobva pfungwa manzwiro zvinenge zvavhiringika. Saka stroke kazhinji inokonzerwa nevanhu vatema nehigh blood pressure. High blood pressure inokwanisa kubvarura tsinga dzeropa muuropi. Saka ndozvinoita kuti stroke ikonzere mitezo kuoma.
VaChourombo vaendera mberi vachiti
saka kana munhu akasarapwa blood pressure iyoyo zvinoreva kuti anokwanisa kutoita imwe stroke nekuti honzero yeblood stroke inenge ichiripo. Saka chikuru kurapa zvinokonzera stroke kuti usazoita imwe stroke. Uyezve kana waita stroke, physiotherapy inobatsira kuti udzidzire futi kufamba, kuzvichengeta, kugeza nezvakadaro. Hairapi stroke, inobatsira kuti udzidzire kuita ngo watove mwana ari kudzidzira kufamba nekugara. Ndo manakiro ephysiotherapy.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vati zvakakosha kuti vane zvirwere izvi vadye chikafu chavanenge vakurudzirwa navana chiremba.
Stroke azvino tikaita stroke nhasi hauchakwanisa kuita imwe stroke zvakare. Kana BP karamba yakakwira iro inga konza stroke yekutanga, unokwanisa kuita stroke yepiri. Saka imagine kuti wakakuvara pa point 1 kubva nokukwara futi pa next door pacho nenyaya yeBP, panobva paita waste. Saka ukaita mastroke anotedza, ukaita stroke yekutanga zvoita yechipiri, ukaita yechitatu, machances ako ekusurviva mastrokes aya anoita mashoma. Ndisati tikurudzira kuti kana ukanga waita stroke tonyatsokurapa. Kana iri BP toikontrola ita normal kuti usaite zvakare imwe stroke. Kana iri shuga toikontrola ita normal. Kana iri cholesterol toidzikisa ite normal kuti usaite zvakare imwe stroke.
Ko munhu angaziva sei kuti ave kuda kuoma mutezo? Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti munhu anogona kutanga kunzwa kupera simba, kutadza kusimudza ruoko uye kutadza kunyemwerera zvakanaka. Kazhinji zvinoitika kudivi rimwe chete remuviri. Vanhu vanogona zvekare kutadza kunzwa uye kutadza kutaura zvakanaka vachikweva mazwi. Vamwe vanotadza kumira zvakanaka kana kutadza kumedza. Nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti kana zvadai zvakakosha kuti varwere vamhanyiswe kuchipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Murie Nhabvu iri kuchema, mutambi wenhabvu wepagedhe wechikwata chetriangle Ronald Mudimbu, uyo akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chekuoma mutezo mwedzi wapera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chetriangle charwadzikana zvikuru nekushayikwa kwaMudimu, uyo akashayika vachangobva kurova Dynamos 1-0. Muraridzi wetriangle Taurai Mangwiro anoti mhuri yese yemashuga shuga boys iri kushaya kuti chii chaicho chaitika mukushayika kwemutambi uyu.
Tine urombo kuzivisa nezvekushayikwa kwaRonald Mudimu, kokipa wedu akashayika nezuro. Tinonzwa kurasikirwa zvakanyanya sechikwata.
Mangwiro anoti Mudimu mutambi aiteerera vararidzi vake nevakuru kwaari achitsvaga mazano eupenyu.
Mushandi anga achishandika naye zvakanaka, anga achiteerera varairidzi. Unhu hwake huri hwakatwasuka uye anga achiita zvakanaka chose mune zvizhinji zvaanga ari kuitira chikwata chedu.
Panguva iyoyo triangle yanga ichangobva kupemberera yarova Dimbare 1-0. Dimbare netriangle dziri pachinhano chechipfumbamwe yakaenzana nechicken in pamwe nezpc kariba pamapoints matanhatu. Pamusoro pavo pane Black Rhinos, Blauwe Chiefs, Herentals nengezi Platinum Stars pamapoints mana. FC Platinum Stars ndiwe rutungamira makundano aya pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa, sezvo zvikwata zviri zvakaenzana pamapoints matanhatu. Zvikwata zviri pasi pasi mugungano iri Tenants, Capes United, Wawa, Cranbourne Bullets, Harare City, Blauwe City, Highlanders neYada. VPSL havasati vazivisa kuti kune mitambo yeligere svondo rino uko kune fainari yechibuku Super Cup. FC Platinum neNgezi Platinum Stars ndidzo dziri kusangana mufainari iyi nemugovera kumandava stadium kuzvishavane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 chochirwa kuti chinogona kutanga zvakare kupararira zvakanyanya pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reWorld Health Organization royambira kuti mhando itsva yechirwere cheCOVID-19 yeOmicron inogona kukonzera matambudziko makukutu pasi rose. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDouglas Munatsi vashaya nhasi mushure mekutsvira mumba muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
So we